Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gumi guru 24, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dunhu reManicaland rinoita vanhu vasere vanowanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 izvo zvakasvitsa nezuro uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika kuzviuru zvisere nemazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe kana kuti 8,257.
Voice of America Studio 7, they must be named and shared. The BBC, they must be named and shared. We are not apologetic about that.
Vechidiki vezano PF vanoshora nepfenyure Voice of America nedzimwe dzakadai seBBC vachiti dzinotaura manyepo pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Vamwe vemabhizimusi vanoti zvirango zveupfumi zviri kuvatadzisa kuita mabasa avo zvakanaka, asi vamwe vanopikisa vanoti uori uye kusajeka kwegwara rezveupfumi ndizvo zvakonzera kuti nyika iite seyakageza negoka munyama. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanovhota nhasi kuWest Palm Beach mudunhu reFlorida musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa musi wa3 Mbudzi gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika wakasvika pazviuru zvisere nemazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe kana kuti 8,257 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu gumi nevashanu kana kuti 15 vaine chirwere ichi nezuro. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vakasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe ane makumi manomwe nemumwe kana kuti 7,771. Vanhu vafa munyika vakaramba vari pamazana maviri nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 236 sezvo pasina munhu akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Dunhu reManicaland ndiro rine vanhu vakawanda vakawanikwa vaine chirwere ichi vanosvika vasere kana kuti 8 pavanhu chiuru nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 1039 vakavhenekwa nezuro. Johns Hopkins University inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mana nemaviri ane zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe kana kuti 42,299,000. Vanhu vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete kana kuti 1,145,000 pasi rose. America yava nevanhu vabatwa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni masere nezviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti 8,497,000. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvina kana kuti 224,000. Vechidiki vezano PF nhasi vashoropodza nepfenyuro yeVoice of America nedzimwe dzakadai seBBC vachiti dzinotaura manyepo pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagungano rekukurudzira kubviswa kwezvirango reboka revechidiki vebato rezano PF muBulawayo nhasi, mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa Mugwadi vati nepfenyuro yeVOA kusanganisira Studio 7 uye BBC, CNN nedzimwe dzinotaura manyepo pamusoro peZimbabwe nechinangwa chekuda kusvibisa hurumende yezano PF. vati nevenyuro idzi pamwe nemamwe mapepa nawo emuno vanoita izvi senzira yekuti nyika dzeAmerica, Britain nedzimwe dzekumadokero dzirambe dzakaisa zvirango zvavati hazvizi pamutemo uye zvakaremera nyika yeZimbabwe. Vamugwadi vati maitiro aya anofanirwa kushorwa nevanhu vose uye vachitiwo zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa.
Voice of America Studio 7, they must be named and shared. The BBC, they must be named and shared.
Voice of America ne Studio 7 dzinofanira kutaurwa pamusoro pezvakaipa zvadziri kuita kuti dzishorwe. Kana ne BBC inofanira kushorwawo. Hatina chekutya kana chekukumbirira riregerero kana tichitaura izvi.
Munyori anoona nezvekudyidzana nevekunze muboka revechidiki muzvaresi waNgilesi Vanda vaudza Studio 7 kuti gungano ravaita iri range riri rekuratidza pachena kuti vechidiki veZANU PF vari kuda kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe. Vati pakupera kwegungano iri vachabuda negwaro rinoratidza maonero avo panyaya iyi ravachaendesa kuboka repamusoro-soro repolitbureau.
Tasangana turi vana vechidiki vafa kumativi ose enyika kuti tiuye tizokurukura nezvatinosangana nadzo marwadzo nekutaura kuti masanctions akaimpozwa illegally to the country Zimbabwe aviswe with no condition.
Mzaresi vandavaramba kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru veZANU PF chete vachiti zvirango zviri kukanganisa mamiriro eupfumi munyika izvo vati zviri kuita kuti veruzhinji vatambure. Varambawo kuti zvirango zvakaiswa nekuda kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu kwave nenguva kuchiitwa nehurumende yeZANU PF vachiti hapana zvakadaro zviri kuitika. Asi mutauriri webato reMDC Alliance mudunhu reBulawayo vaSwithen Chirodza vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti kodzero dzevanhu dziri kumbonyikidzwa munyika.
Vanhu veZANU vanoramba zvavo, asi nyaya iripo ndeyekuti vanhu vari kutorwa mudzimba nokuti maabduction vachinorohwa, vachishungurudzwa, vachisungwa zvese zvinenge zvisiri pamutemo. Kushungurudzwa uku kunoratidza kushandiswa kwemauto kusiko pamutemo, zvinova zviri zvinhu zvinotyora kodzero dzevanhu.
Zvichakadaro, kurukota rezvekufambiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vashanyira mahofisi emapepanhau ehurumende, eChronicle, Sunday News, B Metro neMutunywa vakati vari kufara chose nebasa riri kuitwa nemapepanhau aya pakuzivisa veruzhinji nezvemabasa ari kuitwa nehurumende. Amai Mutsvangwa vati zvisinei nekutekeshera kwechirwere cheCOVID-19, vanofara kuti hapana mutapi wenhau ati afa nechirwere ichi kusvika pari zvino, vachitiwo bazi ravo rinokoshesa kushanda zvakanaka kwevatapi venhau uye kuti vapiwe mugove wakafanira. Amai Mutsvangwa vati vachange vari pagungano revaimbi rekukurudzira kubviswa kwezvirango kana kuti anti-sanctions gala richaitwa muBulawayo nhasi manheru uye richaratidzwa padande mutande. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vamwe vemabhizimusi nemakambani pamwe nezvimwe zvikoro zvepamusoro vanoti zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika zviri kuvatadzisa kuita mabasa avo zvakanaka. Asi vamwe vanopikisa vanoti uori uye kusajeka kwegwara rezveupfumi munyika ndiko kwakonzera kuti nyika iite seyakageza negoka munyama. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mamwe mabhanga emunyika akapinda munyatwa neAmerica akazochenurwa anosanganisira CBZ neZB Bank. Vamusiwa Chatekunye avo vaishanda sachipangamazano kuLiberia vanoti vakambotorerwa mari yavo kwemwedzi mitanhatu vachinzi vaishandisa bhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ iro raisabvumirwa kufambisa mari dzinobva kunyika yeAmerica.
I transferred some money to Zimbabwe through CBZ, but that money, I was informed that it had not reached its final destination. On inquiring, I was told that the money had been intercepted.
Ndakatumira mari kuZimbabwe kuburikidza nebanga reCBZ asi mari iyi haina kusvika. Asi pandakavhunza zvikanzi mari yabatwa nebazi rinoona nezvokupinda nekubuda kwemari munyika yeAmerica, ndakamirira nguva inosvika mwedzi mitanhatu kuti ndizoiwana.
I'd wait for close to 6 months for the money to be released to my account.
Vachate kunye vanoti iwa avaite zvematongerwe enyika.
Nothing to do with sanctions, nothing to do with those who had caused the sanctions put in place. I was just
ini handinei nezvezvirango handiite zvematongerwe enyika uye handinei nevakatemerwa zvirango ndinongo wechizvarwa chemunyika.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti kuiswa kwemamwe mabhanga pazvirango achipomerwa mhosva yekutyora mitemo yeAmerica pakudyidzana nemakambani nevanhu vakatemerwa zvirango kuri kukonzera kuti Zimbabwe itadze kukwereta mari yekuvandudza mabhizimisi kunze zvinozopa kuti itsvake mari ine mutero wakakura kune vamwe vashoma vachiri kuda kudyidzana nayo. Gore rino mushure mekuferefeta kwemakore mabhanga anoti Infrastructure Development Bank of Zimbabwe neAgricultural Development Bank of Zimbabwe, bazi rezveupfumi muAmerica reTreasury Department's Office of Foreign Assets Control, rakachenura mabhanga aya zvinonzi neZimbabwe zvavakupa kuti aite basa akasununguka. Asi kunyange pakabviswa mabhanga aya pane makambani anga atemerwa zvirango, America yakabva yatemera zvirango kambani inodyidzana zvakanyanya nehurumende yeZimbabwe asi ichipomerwa mhosva yekuita zveori zvavhiringidza upfumi hwenyika yeSakunda Holdings pamwe nemuridzi wayo vakuda kwashe Tagwirei. Muchevedzeri wemutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vaGodwin Mooni vakaudza bepanhau reChronically kuti nyaya yezvirango iri kupa kuti kukwezva vekunze vanoda kutanga mabhizimisi kunetse sezvo vachiti zvirango zvinopa kuti vamwe vafunge kuti kutanga mabhizimisi munyika kuzvisikira moto muziso. Asa America inoti chiri kupa kuti Zimbabwe itadze kukwereteswa mari kunze handi zvirango asi nyaya yekusadzosa zvikwereti. Kunyange nyika dzeEuropean Union kana America dziri kubvisa zvimwe zvirango kune mamwe makambani, kambani yeZimbabwe Defense Industries haisati yabviswa ichipomerwa mhosva yekutenga zvombo zvinoshandiswa nemauto nemapurisa kutyora kodzero dzevanhu. Makambani akatemerwawo zvirango neAmerica anosanganisirawo eZanu PF akaita seJongwe Printing and Publishing Company, Zitco, M&S Syndicate nemamwe. Pazvirango zveEU pasara kambani yeZimbabwe Defense Industries chete nevamwe vakuru muhurumende vashoma. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vavhota nhasi kuWest Palm Beach mudunhu reFlorida pamberi pesarudzo dzichaitwa musi wa3 Mbudzi. VaTrump vakatora Florida sekumusha kwavo vavhotera pane imwe yenzvimbo dziri kuvhoterwa zuva resarudzo risati rasvika yePalm Beach County Public Library kwakare kuWest Palm Beach. Apo vaTrump vanga vachivhota vari kuFlorida vavari kukwikwidzana navo musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden veDemocratic Party vachapedza zuva ranhasi vachitsvaga rutsigiro vari mudunhu rePennsylvania. Mushure mekuvhota mutungamiri wenyika vachazonotaura kuvatsigiri vavo pamisangano iri kuLumberton kuNorth Carolina, kuSecoville, Ohio newaukesha kuWisconsin. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaBiden vachaitawo misangano kuBucks County, musha uri muPhiladelphia uko amai Hillary Clinton vakakunda neuwandu hudikidiki muna 2016 uye mudunhu reLuzerne. Vaive mutungamiri wenyika vaBarack Obama vakakunda mudunhu reLuzerne musarudzo mbiri vagari veko vasati vavhotera vaTrump zvine mutsindo muna 2016. Chikwata chinotsvagira rutsigiro vaBiden chiri kutarisirwa kuwana rutsigiro mugovera wanhasi mudunhu rakakosha reFlorida, vaObama vachiitawo musangano wavari mumotokari vari kuNorth Miami vachimirira vaive mutevedzeri wavo. Kunyange hazvo sarudzo yemutungamiri wenyika yasarirwa nemazuva ari pasi pemasvondo maviri, vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mashanu nemaviri kana kuti 52 million vatovhota kare. Vamwe zana remamiriyoni kana kuti 100 million vari kutarisirwa kuvhota achakunda asati aziviswa. yekomiti yepamusoro yebato reMDC Alliance neZuro yakapeta musangano wemazuva maviri wekuziya matambudziko akatarisana nenyika pamwe nebato iri yakabuda nezvisungo zvakati kuti. Komiti iyi yakaziya nyaya dzakabva mumatunhu ose emunyika pamusoro pekwainoti kutambura kweveruzhinji, kurarama kwevashandi vehurumende, kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, nyaya yesarudzo pamwewo nekudzingwa kwenhengo dzebato reMDC Alliance kuparamende pamwe nekumakanzuru nebato reMDCT. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutevedzeri wemutauriri webato iri vaClifford Hlachiwayo.
Kubva kumakonzo atoshini dzatakaita, ndinofunga munorangarira vateereri kuti takataura kuti tanzi nenational executive tiende kundonzwa kuti vanhu vanoti chii kumacommunities kwakasiyana-siyana. Saka ripoti iyi ndo yakauya kwatiri ikapresentwa nasekretary general vedu vahwende zvakabuda mumaconsultations yavo. Saka vanhu vakataura kuti aiwa musangano ndo vanhu musangano unofanira kupinda kumabielections ari kufanira kunge achiitwa nechimbichimbi aya kuti vanhu vasarudze vatungamiri vanofanira kuvatungamirira. Kwete izvi zvatiri kuona zviri kuitwa namakupenda namunangagwa zvekungodzimikira vatungamiriri. Vatungamiriri vanofanira kubva kuvanhu. Imwe nyaya yanga iripo yanga iri nyaya yekuti maMPs edu ari kudzingwa zvakaipisisa zvisiri pamutemo kuparamende uku nemakanzuras edu. Isu takati nyaya iyoyo haisi pamutemo, inofanira kuti imiswe. Asi nenyaya yekuti makonsa hatinawo, nyaya yekuti makanzurasi hatinawo kuparamende uku, vakakepchwa vari kushandiswa zvisizvo nehurumende iri pachigaro zvisizvo.
Paivewo nenyaya yamaiti muchanzwa kune nhengo dzenyu yezita rebato, pane zvakabudawo here pamusangano iwo?
Musangano wedu ndeweMDC Alliance, musangano wakabva kuvanhu, musangano wakatobva kuCongress inova ndodare guru guru repamusoro. Vanhu vazhinji vakauya muza kugweru vachitaura nyaya yekuti isu tiri MDC Alliance tichirama tiri MDC Alliance. Ndo zvakangotsimikidzwa futi pamaconsultations akaitwa nyika yese vachitaura kuti isu tiri MDC Alliance tichirama tiri MDC Alliance.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vabereki nhasi vanga vachiita chipatapata kuita gadziriro yekuti vana vavo vadzokere kuzvikoro mangwana, vakatarisira kutanga kudzidza nemuvhuro sezvakatarwa nehurumende. Vana vakatarisirwa kutanga kudzidza vana vari kutarisirwa kunyora bvunzo gore rinouya. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vabereki vakaita samai Koleta Masukume vemuHarare vati vaswera vachimhanya-mhanya kubhadhara mari dzechikoro nekutenga mayunifomu nezvimwe zvakanzi zviri kudiwa nezvikoro zvinoshandiswa mukudzivirira kuti vana vavo vasabatwe nechirwere cheCovid-19 zvakaita semamaski nemishonga yekushambidza maoko kana kuti masanitaiza. Amai Masukume vati zvinovarwadza kuti zvikoro zvizhinji zvakawedzera mari dzedzidzo asi vadzidzisi vasimo muzvikoro.
Mangwana ndine mwana ari kudzokera kuchikoro kuboarding school sekutaura kwakaitwa nehurumende, asi maticha ari kunzi ari pastrike. Mukatarisa izvezvi takabhadhara mafizi evana vechikoro, mwana oenda kuchikoro asi haasi kunodzidza. Ndopai pekuti vana vanenge vakungoita zvisina basa pachikoro nokuti maticha anenge asiri kudzidzisa vana. Saka vana vari kuenderei kuchikoro kana vadzidzisi vari pastrike?
Mumwe mubereki ane mwana akatarisirwa kudzokera kuchikoro mangwana, amai Gaudensia Matsika, vatiwo hurumende haina kubuda pachena panyaya yekuti zvimwe zvikoro zvaishandiswa semaquarantine centers zvakashambidzwa here vana vasati vadzokera kuzvikoro.
Ndine concern nenyaya yezvikoro zvevana vedu zvanga zvakaitwa maquarantine center. Saka chekubvunza ndechekuti nzvimbo idzi dzakagadziriswa here, nekuti tine vana like vari kumagrade 5 grade 6 vari pa one school but yanga iri quarantine center nguva yeCovid.
Zvichakadai, mutungamiri wesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Joe vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzokera muzvikoro kunoita basa ravo sezvo vachiti mari yavari kutambiriswa nehurumende haicharevi chinhu.
Chinopa chete kuti varayiridzi vakwanise kunge vachidzokera kuzvikoro kunge hurumende yapamidzirawo mari dzavanotambira uyezve yakoshesa upenyu hwavo.
Mutauri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanation mudzitirwa vati vadzidzisi vari kutarisirwa pasi nehurumende vazhova yambira vabereki kuti varegedze kutumira vana vavo kuzvikoro vasazoyeuka bako vanaiwa sezvo vachiti hakuna anenge akatarisa vana vavo. Vadzidzisi vanoti vanoda kutambiriswa mari yekunze inosvika mazana mashanu emadhora ekuamerica vachitiona ivo havachakwanisi kuendesa vana vavo kuzvikoro. Masangano evarayiridzi svondo rino akanyorera mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa gwaro achitaura nhuna dzevarayiridzi. Gurukota rinoona nezvedzidzo vaken matema vati tisavabvunze mibvunzo nhando vasati vadzima runhare rwavo patanga tavabvunza kuti matanho api ari kutorwa nehurumende panhuna dzevabereki nevarayiridzi idzi. Asi pavaitora mashoko avo emamiriro akaita zvinhu munyika nemusi wechina vamunangagwa vakati hurumende yavo iri kuedza nepainogona napo kugadzirisa nhuna dzevashandi vehurumende avo vanosanganisira varayiridzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuEgypt vari kuvhota nhasi nemangwana muchikamu chekutanga chesarudzo dzeparamende dziri kutarisirwa kubuda nedare rizere vanotsigira mutungamiri wenyika vaAbdel Fattah el-Sisi sezvakanga zvakaitika mudare rapfuura. America yaona uwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavirus pazuva usati hwamboonekwa apo chirwere ichi chasimuka zvakare, izvo zvasimudza kutyira kuti chirwere ichi chinogona kuwedzera munguva yechando. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anogara iye kuUnited Kingdom. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti mabasa api avari kubata. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiudzo kuti ndimi ani uyezve kuti mabasa api amuri kubata imomo muUnited Kingdom.
Nonzi Princess Eugene Majuru, company yeli nonzi News of the South, Majuru, England.
Mungatitsanangurira kuti semudzimai mabasa api amuri kubata panguva ino yeCOVID-19.
Tiri kutarisa zviri kuitika around the world nekutarisa zviri kuita kunyika kwedu, especially kuZimbabwe, nekuti ndokwatinobva, nekutarisa kuti tingabatsire sei vamwe vedu vari kuZimbabwe. Mazuva apfuura kwanga kuine problem yanga ichiitika muzvikoro, vana vachiita mutsikanzwa muzvikoro. Saka tachimboedza kutaura nevamwe vana vechikoro nematicha nevabereki kuti vaise musoro pamwe chete, vange vachiita kuti vana vechikoro vasaite mutsikanzwa dzavanga vachiita. Tiri kutarisawo vamwe vakadzi vari kumajeni kuZimbabwe. Pane programu yandakatanga zvangu yandiri kuda kubatsira vakadzi vari kumajeri vari kunoita zvinhu zvakati wandei. Pane zvinhu zvatichatumira kuvakadzi vari kumajeri ikokoko.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange kuita basa rekutepfenyura nawo muri mega semudzimai?
Kambani yedu inonzi News of the South chakaita kuti ndifunge kutanga kuita semukadzi inyaya yekuti patanga tichikura taiona kuti vakadzi havapuwe maopportunities akawanda, and vakadzi vakaenda vachinotsvaga basa kune mamwe makampanies inenge iri nyaya yekuti zvinotanga awandida. Saka nyaya iyoyoyo inyaya isina kumira zvakanaka. Munoona kuti mukasavada vanhurume vava vanenge vachitaura kuvakadzi kutanga vandida vakupe basa racho. Zvakatomboitika kwandiri kuZimbabwe zvichinzi izvozvo izvotanga wandida. Saka ndakati ina handiite izvozvo, hatina kukudzwa tichiita zvakapusa kudaro. Saka ndakati basa racho ngarigare. Asi after makore azotifambeiwo ndakazofunga ndikati koivo vakadzi vacho vanoitwa izvozvo izvo, handiti tine maskills nemaabilities atinokwanisa kunge tichishandisa. Tozoita kuti tikurudzire vamwe vakadzi kuti vange vachikwanisa kuita mabasa yaya emumedia.
mangwana Zimbabwe ichange iri kurangarira yavari kuti yo anti-sanctions day. Pane zvamuri kuita here panyaya iyoyi yezvirango zvakatemerwa nyika?
Zvatiri kuita panyaya yemasanctions hapana hapo.
Ndeapi mamwe mabasa amuri kubata ikoko kuUnited Kingdom ekuedza kuti mutsvage mari yekubatsira vari kuZimbabwe?
Mabasa atiri kuita kuUnited Kingdom akawanda sterengi. Saka munoona kuti panguva yeCovid takavhurika pfungwa zvakanyanya nemaopportunities ari kuuya akawanda. Saka tikaona ine opportunity yanguuya tinobva tangoitora. Ndakaenda kune imwe farm ndikatsvaga land kune imwe farma yekurima. Takarima chibage, sugar beans, mananga, macarrots, mambaya nezvakasiyana siyana. Because vanhu vekumusha kwedu vanoda kudya zvinhu zviri organic zvekumusha kwedu. Pane very high demand for ma products ivava. Saka tinenge tichiatengesa kumaZimbabweans vari muUK. Tinovadhiriverira vamwe vanoda kuya kuzotora vanouya vachitora vega.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muimesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, cheupenyu hwedu kana kuti our lives. Umo tine huru kurona vaOliver Muregerera, vanove mumwe vakuru vemhuri dzinodarika zviuru zvina dzine madzibaba akabva kuZimbabwe kare kare achinogara muKenya. Umo mhuri idzi dzanga dzichinetseka kuwana magwaro anoita kuti dzive zvizvarwa zvenyika iyi.
Takataura iye zvino takaramba tichingopusha kuhurumende kuti vakwanise kupedzisa basa rekuti tiwaniswe madzwaro muno muKenya. Zvino kupusha kwese kwatiri kuita tazosvikira last week iyo ndo yatakaedza kuti tinyore petition tikanoisubmita kuParliament nekuSenate dare reSenate. Saka takatambirwa zvakanaka chaizvo, akatambira petitions dzedu kubvira kuParliament nekuSenate. Tamirira kuti tinzwe kuti mukugara kwavachaita dare ravo kuchava nemhinduro dzinoti zvichiratidza kuti iye zvino panenge pane karujeko mbichana kekuratidza kuti pamwe tingakwanise kuwaniswa magwaro.
Tinoona kuti makanga mambotanga kupiwa magwaro aya musina kumboenge maita zvemapetition amaita. Pane zvazvazoshanduka here zvakazoita kuti muchinyora mapetition aya?
Chakanga chashanduka apa ndeche time registration yakanga yapera. Zvino kupera kwakaita time registration limit time yakanga yaiswa nehurumende ndo yakaita kuti zvinhu zvinge zvakuda kudzokera mumashure. Saka ndo patakazosimudzira kuti tirwise nekuona kuti tidzingirirane netime limit kuti irenewe patsva. Takaona kuti zvingatitorere nguva, saka natakaona kuti zvingave nani kuti tore petition kuti tinoisa muParliament nekuSenate. Ririzano ratakaona kuti ringaite kuti zvinhu zvingatirerukirewo kuti hurumende ikurumidze kuti isenzera basa iroro.
Vanhu vangani vasati vawana magwaro?
Aiye zvine izvi tingatotaura kuti vakakwanisa kuti vape vana mabirth certificate kuti vakwanise kuenderera mberi nezveeducation career yavo.
Vanga vari vaOliver Muregerera, vanove mumwe vakuru vemhuri yevashona vagere kuKenya vari muNairobi kuKenya kwakare muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dunhu reManicaland rinoita vanhu vasere vanowanikwa vaine chirwere cheCovid-19, izvo zvakasvitsa nezuro huwando hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose kuzviuru zvisere nemazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe kana kuti 8257. Vechidiki veZANU PF vanoshora nepfenyu reVoice of America nedzimwe dzakadai seBBC vachiti dzinotaura manyepo pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanovhota nhasi kuWest Palm Beach mudunhu reFlorida musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa musi wa3 Mbudzi gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ngatisanganei zvakare mangwana. Kana mshida utitumira tsamba mbozha, zitumire ku studio7@viewinews.com. Mwenu kwa nisa ukunzwa na odzedupa www.viewishona.com. Anukunika ene mufaro, jini chunga kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndi chitumira nishokana kabatereri.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Hola mugela emoye ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 24 kumfumfu 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Valichumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe izolo njalo abafunyanwe sebesindile bangamachumi phose amathathu.
Izinto zonke lezo kuthiwa iZNPF yazenza izinto ezisemgcikeni azidingi maphephandaba kumbe imsakazo ezimele yodwa ukuthi ziveze.
Abasakhulayo beZANU-PF basola abomsakazo weStudio 7 laba maphephandaba azimeleyo besithi yibo ababangela ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ebandla labo zingasuswa.
Ama-sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa yi-targeted sanctions.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende udlalisa isikhathi le mali ngomkhankaso welanga lokusola izijeziso zenotho kusasa ele anti-sanctions day. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uvotile namuhla kukhetho lukamongameli lapho ancintisana khona lomela ibandla eliphikisayo elamademokrasi umnumzana Joe Biden. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalichumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo labangamachumi amabili lasishiyagalolunye abafunyanwe sebepholile. Asebefile balokhu bengamakhulu amabili alamachumi amathathu lasithupha 236. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli selikhwelela yaku 8257, kuthi inani lasebephephile lona selifike ku 7771. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bangamakhulu amabili alamachumi amahlanu. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abedlula izigidi ezingamachumi amane 42,299,535 njalo wabulala abedlula isigidi esisodwa 1,145,739. Ngokucho kwe Johns Hopkins University. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Abasakhulayo beZANU-PF namuhla basole umsakazo we Studio 7 leminye efana le BBC le CNN kanye lamaphephandaba azimeleyo besithi yibo abenza izijeziso zenotho zingasuswa ngoba bebika indaba zamanga ngokwenzakala eZimbabwe ezingcolisa uhulumende. Abasakhulayo laba baveze insolo yabo kumbuthano abawenzele ehoteleni le Rainbow obulawayo namuhla emini phambilini kosuku lwakusasa olwe anti-sanctions day. Lolu suku lwahlelwa ngumanyano weSadaki ukuthi kube lilanga lapho amazwe akumanyano lo abambana khona lele Zimbabwe esola izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF yimelika lomanyano weEuropean Union. Obona ngokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi utshele umbuthano lo ukuthi umsakazo weStudio 7 leminye yethula indaba zamanga phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu ngoba ingafuni izijeziso zesulwe. Ukuhlaziya loludaba sixoxele umhleli wephephandaba elizimeleyo eleStandard umnumzana Kolwane Nyathi.
Lokho uchiwo ngabantu bezanu asonto entsha, siyazi ukuthi uhulumende wezanu PF vele ubudlelwana buka uhulumende lebandleli busayo lamaphephandaba kumbe imsakazo ezimele yodwa akukaze kube kuhle izanu PF libandla elingafuni ukucriticize ngama journalist bona ba prefer ukuthi amaphephandaba lemsakazo bekhiphe amazwi angavezi lokho kuba bakwenzayo. Siyazi ukuthi izinto zonke lezo ukuthiwa izanu PF yazenza izinto ezisemgcikeni azidingi maphephandaba kumbe imsakazo ezimele yodwa ukuthi ziveze ama-abductions lokubotshwa kwabantu, izinto ezenzakala abantu bebukhanyele. Okwenziwa yimidia ukuthi babhala kumbe basakaza into ezenzakalayo elizweni sikuthi into ezisemakhanda abo kumbe abazicabangela zona. Izanu ayisho zivume lapho ephambanisa khona ngoba vele ayikazivume. Siyakwazi ukuthi waba lokubulawa kwabantu ngeva ukutholakala kukazibuse iground kuze kube namhlanje akula muntu ovumayo ukuthi izinto lezo zenzakala. Singaza sikhangelele ukuthi izanu izavuma ukuthi lapho ephambanisa khona ukuthi iphambanisile. Akumangalisi lokho okukhulunywa ngabantu sakhulayo bezanu PF, i-strategy abahlala besisebenzisa.
Alubana izijeziso lezi Nyathi zithe zasuswa njengokukhuthaza kwezanu, ubona ibusa kuhle yini ilungisisa umnotho, indaba zamalungelo zilungisiswa lakho konke okuhluphayo kuhamba kuhle?
Ukukhitshwa kwezijeziso lokhu angiboni ukuthi ungatshintsha lutho ngendlela i-economy manager ngayo kumbe izanu PF ebusa ngayo, ngoba into abayijayeleyo laba akula nto etshintshileyo ngendlela ababusa ngayo kusukela ku-1980. Lokhu ukuthi bethi beblame ama-sanctions or izijeziso lezo ukuthi bathi izwe zenza into zingahambi, i-excuse nje abayinikayo, i-excuse yokuthi bezama ukuncinda abanye ngamacala abo besithi ama-sanctions lawo eza bengabusi kuhle umbe berani economy indlela ekhangelelwe ngayo. Siyakhumbula ukuthi uNangagwa wathengena uba umongameli ngo-2007 watsho ukuthi abantu bengachitha isikhathi bekhuluma ngama-sanctions ngoba siwaza khulisa inotho kumbe azayezwa ilizwe lethu libe ngcono. Engaze ehambe ama-sanctions la ngibone lutho olutshintshayo ngoba izanu vele indlela ebusa ngayo indlela ebuse ngayo from 1980.
Umnumzana Kolwane Nyathi ngumhleli wephephandaba elizimeleyo ele The Standard. Kusenjalo isigodlo someli wele China eZimbabwe sethule umbiko namuhla sisithi izijeziso lezi zibulala uzulu weZimbabwe, ngakho kumele zesulwe. Kodwa isigodlo someli weMelika laso sethule owaso umbiko sisithi izijeziso lezi ziqondiswe kumalunga ezanu PF aphatheke kundaba zokwephulwa kwamalungelo oluntu, imisebenzi yenkohlakalo lokunye okuphathelane lombuso omubi, njalo kaziphazamisi abantu makhaza. La ngamazwi acizelelwe njalo isigodlo somanyano we-European Union. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ukhangelelwe ukwethula umbiko wokusola izijeziso lezi kusasa. Lanxa abezanu PF besithi izijeziso lezi kumele zesulwe ngoba zibulala umnotho njalo zilimaza uzulu makhaza, abebandla le-MDC Alliance njenge-European Union leMelika bathi umnotho ubulawa yimisebenzi yenkohlakalo lombuso kamongameli Mnangagwa omubi. Kuviga ubathabile Masuku.
Izijeziso lezi zetheswa iziphathamandla zezanu PF lamakampani alobudlelwano laleli bandla i-EU lele Melika kuminyaka engamachumi phose amabili edluleyo emizameni yokuphoqa uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo kaZulu njalo amise ubudlwangudlwangu obabusenzakala emaplazini yesikhathi abalimi abamhlophe behluthulelwa umhlabathi. Lanxa i-European Union leMelika ziqina ngokuthi izijeziso lezi ziphazamisa amalunga ezanu-PF eziqondiswe kuwo kuphela, uhulumende uthi yizo ezibulala umnotho. Ilunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule uthi uZulu Makhaza nguye odla luhlubhu ngenxa yalezi zijeziso. Ngokunjalo uthi kumele zesulwe.
Kuthiwa targeted sanctions, akula ma targeted sanctions la. Abantu beZimbabwe babasafa, abathwele nzima, abantu abangalalutho babasafayo. Bakithi bona sebephephela kubo South Africa, abanye baleka besiya petchia kona le, besiba izigqili zamakhiwa, ana la sincindezelayo sethulile ama sanctions. Ngenxa yokuthi umumo wethu lo, amakhiwa la alwa lathi ngendaba yomumo womhlabathi.
Amazwi kaGawule agcizelelwe ngumnumzana Joseph Chuma olilunga leZANU-PF Central Committee.
Ama-sanction lawa alimaza wena lami phansi ngapha ngenxa yokuthi amankampani amaningi lamanye angelani lalabo ababusayo alawo athwala nzima ukubana asebenze. Ama-sanction lawa alimaza kakhulu njalo alimaza umkhono wethu. Ezingaja ezikhona kunapha ama-organization lamanye amazwe especially ngapha kuSadak asezimisele ukubana ame leZimbabwe esala into le yama-sanction esithi kona ngabe ayasuswa.
Inhlanganiso emela osomabhizimusi eZimbabwe National Chamber of Commerce ithi iyawusekela lomkhankaso. Isiphathamandla salinhlanganiso omnumzana Godwin Muoni utshele iphephandaba leHerald ukuthi izijeziso lezi zibulala amabhizimusi ngoba engavunyelwa ukweboleka imali emabhanga aphandle kwelizwe. Kodwa abebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance bathi umnotho weZimbabwe udilizwa yiZANU-PF ngemisebenzi yenkohlakalo lokwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukubusa kuhle. Ngokunjalo, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi umanyano weSADC udlalisa isikhathi ngokuqoqa umkhankaso lo wokusola izijeziso kusasa.
Kuyadida ingqondo ngoba iSADC yona efanele ukuthi incedise iZimbabwe ukuthi ilondoloze amalungelo ayinqaba. Namhla sisima lesitha ikhankasa isithi eZimbabwe kulama sanctions. Ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa i-targeted sanctions.
Umafa uthi nxa uhulumende kaMnangagwa efuna izijeziso zesulwe kumele elandele inkuthazo yeMelika le-European Union eyokuthi ahloniphe amalungelo njalo etshiyane lemisebenzi yenkohlakalo.
Ngathi umthetho wezidera ufuna ukuthi iZANU-PF ilondoloze amalungelo ayinqaba ngama-human rights and the constitutional rights. Ngaphandle kwalokho mahlabezulu ngaze kuwine uTrump kuwine lowo uJobin umthetho lowo uyabo lokho khona.
Ngonkwenkwezi lonyaka eleMelika likhuphe ibhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe lele-Agricultural Development Bank of Zimbabwe kuluhlu lwalo lwezijeziso. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uthi izijeziso eziseleyo zizasuswa zonke nxa uhulumende weZimbabwe engahlonipha amalungelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela namba wafuwe mbula.
Kesiye emaphandleni ngodaba lwezijeziso lolu. Izakhamizi seziveze imbono etshiyeneyo ezinengi zisithi kaziboni ukuthi izijeziso ezafakelwa amalunga ezanu-PF ziphazamisa njani uZulu Makhaza. Kubika uAlberti Ncube.
Iningi lithi kalikholwa ukuthi izithethi zolezi yizo ezidala inhlupho ezibhekane lozulu. Ngakho zithi uhulumende ukhuluma ize lapho zisithi zibhidliza umnotho. Umnumzana Gudakwashe ezulwini atise eMatobo North uthi ukutshengisela ezitaladeni akusoze kusize ngalutho.
I-anti-sanction day lay akusamelanga vele sibiyenze noma sitshengisele because awuzange kube nempumela kusukela ngonyaka ophelileyo lapho isadiki eyangenela khona ifuna ukutshengisela ukuthi sincedise iZimbabwe ngoba sokule new dispensation ukuthi iqalele ephejini elitsha.
Amazwi kaZulu agcizelelwe yisakhamuzi esanetiseni eMatobo umnumzana Greg Dompiri yena othi urhulumente kumele azinuke amakhwapha ngodaba lwezithezo lezi hathi ukudlalisa isikhathi etshengisela.
Njengelizwe kufuze siqale thina sizilungisise lapho esilamaphutha ethu sibe kwazi ukuhlonipha amalungelo abantu sibe le free and fair election siqede i-corruption ngoba as long lezi zinto zingaqedwanga zithink it's waste of time ukuthi sitshone sikhuluma anti-sanction day ama-sanctions lawa siyazikhozela thina.
Umnumzana Love Moncubo isakhamuzi kwathi 4 eMatobo South uthi izithezisiso ezihlukuluza uZulu yilezo athi zethulwa libandla elibusayo elizana u-P F.
Ama-sanctions la akhona asiphambanisayo thina ngama-sanctions esiwafakela izanu. Ama-sanctions esiwafakela izanu u-P F uyowesithi kawaphele ngoba sithwele nzima siyagula asilanto ezisilaphayo ezikolweni abantwana amatitsha kaholi ezibhedlela kula mitha esika holi yo ma sanctions esithi kawaphume yo ma sanctions esingawamatshela haya ama individuals lawa wabo lawa kawasebenzi.
Kusenjalo abazali sebekhuthaze uhulumende ukuthi athathe udaba lweholo lwababalisi njengodaba lomqoka njalo luphuthumayo ukuze babuyele ezikolo abantwana bafunde. Loba nje izikolo zivule ekupheleni kwenyanga edlulileyo akukafundwa ngoba ababalisi bephakathi kokukhalela umsebenzi bekhala ngeholo labo eliphansi. Unkosikazi Sikhangele Moyo owesilela tshana insiza ngomunye wabazali abakhathazekileyo ngekusasa labantu babo.
Wonke umuntu uvela kutitsha, uvela kutitsha, ngazibe ngudokotela uvela kutitsha, waye abatitsha lingawaqakatheki, siqakathekisana amatitsha.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association umnumzana Tabson Nganono Spanda uthi zibehambise isikhalazo sabo seholo ngomongameli Emmerson Mnangagwa.
Simbhalele samazisa inhlupho zethu, samazisa lesikufisayo. Sikhangeleleke impendulo ezavela kumongameli, simazisile ke umongameli welizwe ukuthi kunjenje kasikho emsebenzini ngenxa yokwehluleka kuba semsebenzini ngoba imali esiyiholayo ayisiyenelisi ukuthi sifikise emsebenzini.
Esethula umbiko wakho e-State of the Nation Address ngolwesine umongameli Mnangagwa uthembise ababalisi lezinye izisebenzi kahulumende uthi uhulumende uza kuyenza okusemandleni akhe ukuze athuthukise impilo yabo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Alberta. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uvotile namuhla kukhetho lukamongameli lapho ancitisana khona lomela ibandla eliphikisayo elamademokrasi umnumzana Joe Biden. UTrump olilunga lama Republicans uvotele edolobheni lePalm Beach eFlorida lapho athuthele khona nyakenye esuka eNew York. UTrump utshele intathelizindaba ukuthi uzivotele njalo uthe uzaqhuba imihlangano emithathu yokudinga usekelo namuhla. Ukhetho luza kwenziwa mhla ka 3 ngenyanga ezayo okutsho ukuthi solusalelwe izinsuku eziyisishiyagalolunye kuphela. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Es
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Juliet Ngiwane, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe, sicubungula umsebenzi owenziwa inhlanganiso yakhe emaphandleni ukufundisa abesifazana ngendlela ezehlukeneyo ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Lockdown. Sashe sawuthatha lo mda ngihlawufaka ezandleni zethu. Saqalisa ngwenza outside awareness. Sinika omama imfundiso ukuthi uvele kuyini khonoko unjani umkhuhlane lo. Sibaguphele, sibanika ama pamphlets. Sihambe futhi sisithi ezikotho lapha abanatha khona manje. Nema bus stop. Sibophela amaphepha amabhakani ukuthi sibafundisa ngawo umkhuhlane wamanzi ukuthi uvele kuyini abantu bangawenqabela njani ukuthi bangabi nawo. Sasuka lapho kuthe sekubuya khonkhana o-social distance besibafundisa lanxa ezimsheni sibafundisa ngakho ukuthi kumele banambe i-social distance. Saya futhi salandela ngokubafundisa ngokugeza izandla. Sangena kubo scoop gear. Hang up campaign sisithi imizwe ngemizwe zabona ukuthi kule sigubudiya egedini. So sakwenza sibili kwaphumelela. Kuthetha kungena lenkuthazo yamamask sazinika ukuthi omama sebeya kuthi imask ngizayithenga ngani, ngizayithatha ngaphi, baze icuce bayayithenga. Sithi mama watsha ilembo elingana usalifuni saphuma le pattern sathunga. Tunga ngezandla sadinga amarekeni senza ama masked okuthi wenza isayizi yomntana wakho ekababa nomakhelwane umenzele.
Kodwa libona beqhubeka bekwenza yini njalo lezigubhu lezi lokho zikhona?
Izigubhu lokho zikhona sibili. Iye ngiyazibona sibili izigubhu lokho zikhona ziyasetshenziswa. Ezinhleni uzobona omama begijima nxa imfayisehla nxa isigubhu giya sisinye ubona intuba zonke sebelengisa izigubhu giya kumbe esinye laphana esinye laphana ukuthi othutha ngale i-direction ageze kumbe babuthene benza imisebenzi yonale eyama-communities uzasitha sekule sigubhu giya khonapho sebesifakile. Kodwa i-mask yiyo engikhathazayo. Omama bangani sebe-relaxa khathesi. Uyafica ukuthi nxa bengomakhelwane bebodwa bazengayifakanga azayikhumbule nxa sekuthiwa uyagada ibhasi. Lakhethesa ebhasini bangazingelelana bacede bajayelane umbone seyehlisile imaski. Kodwa lokhu sisakhuthaza ngazi ukuthi sizakwanelisa nini kodwa siyakhuthaza. Omama angathi ngeklasi babona ukuthi bayafaka izigubhu phambi kwamaklasi abantu ababo nemagedini ukwenze ukuthi abantwana bageze izandla.
Like laphosa yini ilihlo ezikolo lokuthi abantwana bavikelekile yini ku-COVID-19?
Basavele bebalutshwana abantwana futhi kuvule abantwana engingathi bangani bale ngonjana sitho grade 7 sebeqalisa ukuba responsible nabo-form 4. Kodwa-ke siyesaba nxa sekuzavula abaningi sibona ngane ngxenye nababalisa usezibaneshini ukubabamba. Kodwa kwakhathesi hhayi akhona ama-temperature bayathathwa bayakhuthazwa amatisha lawo alokho esayesaba but izikolo zemakhaya eziningi azilamanzi especially thina lapho esikhona kuyogwanda north izikolo azila eziningi azilamanzi.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Juliet Ngiwane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siqhibe ngohlelo liphuma lendaba elishone lendaba.
linga lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube owabaleka eZimbabwe ebalekela ezombusazwe
ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana
ngiyamukeleka lami ehlolweni labalaleli abacolekileyo
umbuzo wami wakuqala njengomuntu oke wangani uyalandelwa khona ngapho eSouth Africa khona ngapho belokhu besakudinga yini
lokhe isimo sifanana njengoba lizizwela kuhulumende lebusayo ikakhulu umkhokheli ukuthi ngumuntu vele obusa ngodlame njalo uyalwisa wonke umuntu ozama ungani uyamisana lamalungelo oluntu njalo lamamanga phela ngokuthi ngingabi khona ekhaya phela kathi umzabalazo akuseyikho ukuthi njengowe liberation struggle lapho kwaliwa khona egangeni kule social media lami ngihlala ngiphosa nje ngoba into evele ibhedi siyale angeke ngayiwayi khona sokunje ukuthi vele lokhe vele umkhondo uyukuthi lami ngomunye ezilonge ngomunye lokho engingomunye wabantu abakuthathwa nje ukuthi government bakhuluma kube ngayo lokho vele ningaphephanga
ubona bakhona yini abanye abafana lawe abakusimo esifanayo ababaleka ekhaya kodwa bengani belokhu belandelwa khona ngakho
abantu baningi kakhulu abalandelwayo ungabona ukuthi nxa ungacacisisa ukuthi abanye bakhona ekubuyeni kwabo becrossa eBay Bridge besiza ngapha balimukiswa ngamasotsha ukuthi ayilinanzele ingahambeli ngale kule ferret team okutshengisa ukuthi vele laba bantu bayalwa nxa yoni ferret team sisukile siseboda isidinga abantu eboda akwehlule ukuthi vele isikhona la khona lapha nxa ukuthi umbuze South Africa kumbuze Botswana iyabe kulandele leyo ferret team ngoba isikhuluma kunje ferret team yekhange esiseboda ekhangela abantu abacrossa bebaleka nxa obulaba bathathwa nje ukuthi ngabantu abakhuluma kungehulumende baningi kakhulu abantu abacatshileyo but ngezake watsho ukuthi unguzibani lozibani baningi abantu abacatshile ngendaba zenalezi ngoba phela into ekhulunywa ngumuntu omunye umuntu akhuluma ku-social media ku-Facebook omunye ekhulume ku-WhatsApp but nxa kudingwa lidinga ukufana nayo ihulumende kamnangakho baningi ngesibili bakhona abacatshileyo emazweni aseduzane leZimbabwe
ngamafitshane ungasitshela ukuthi ubona njani umumo osekhaya
umumo osekhaya kawumanga kuhle ngokomnotho lankho nje konke okwenzakalayo siyabona lezi zenzakalayo amasotsha edubula abantu kusenzakala lokhu lalokhu so okunje ukuthi thina njengabalweli bamalungelo abantu siye sifisa ukuthi nga abantu babambana kube yikuthi okungayisikufa yikuyini bakhangelane la sinesi isilo esiyigovernment kamnangagwa ngoba vele akula muntu ozasilungisela bakhulumile abamamedia bakhuluma besisekela but kathi sotshecosololo ngenxa yokuthi vele into yeZimbabwe futhi ilungiswe yithi abantwana beZimbabwe ngile sifisa ukuthi labona laba bakhona ama-civil servants amasosha ngakubona but ngombono wami sokuseduzane nje ukuthi even labona laba acabanga ukuthi bayamprotector abangamasosha bazamhlamukela kungekho khathana ngoba isimo sifuqa wonke umuntu isimo somnotho indlala bathi yehlisa ubhinya entabeni la amasosha azakwehla entabeni athi ayilokho osokwenza mongamela isiko as long singabambana njengabantu singawina lokho
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyalithanda lonke bantu bakithi and ngizilusizi ngento eyenzakalayo kuthi nje into ofuze sinanzele njengabantu singabantu banye kasinanzelele ukuthi nxa kulento enje so asifundisaneni ukubambisana ekulweni lesithethe ngoba ukukhuluma iqiniso into eyenzakalayo ekhaya ayikho mnandi izihlobo ziyafa kula mithi ezibhedlela abantwana benza ukuganga ezikolwa kula matitsha into embi kakhulu eyenzakala esibisele emuva kakhulu njengabantu kasifundeni nje ukuthi sibambane singasolani lokuthi silimukisane lapho lengozi khona ngoba ingozi yazibona even abaku-CIO abakum-army kufuze bafunde ukuthi balimukise abanye babo ngoba basemsebenzini but nxa kufuze enye intiwele omunye umuntu kasifunde nithi silimukisa nezingozi nezingathi zisikhangele njengoba sibona ukuthi ihulumende le yinkukhu ekunatha amaqandayo kasifundeni nje ukuthi sibambane singabambana sibe ndawonye sizawina ngoba akukho ungapheliyo ungapheli abadala bathi kuyahlola kuzaphela lakhona ukokwezampilo
lo-ke bekungumnumzana Josephat Mzaca Ngulube olwela ilungelo likazulu owabaleka eZimbabwe ebesixoxa layo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lelana
siyabonga Chris ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili Valichumi lanhlanu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo, njalo abafunyanwe sebesindile bangamachumi phose amathathu. Abasakhulayo bezanu-PF basola umsakazo we-Studio 7 lamaphephandaba azimeleyo besithi yibo ababangela ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ebandla labo zingasuswa. Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende udlalisa isikhathi lemali ngomkhankaso welanga lokusola izijeziso zenotho kusasa ele-Anti-Sanctions Day. Kwanele Mthwakazi abangathanda ukulalela njalo uhlelo lwethu ngokugcweleyo lingaluthola kuwebsite yethu ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.